Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk, we're discussing about factionalism within the ruling ZANU-PF party as some war veterans call for President Emmerson Mnangagwa to resign, while some of his supporters are calling for him to extend his rule to 2030. But first, U.S. authorities continue to investigate last week's deadly mid-air crash in the Washington skies. Preliminary data shows conflicting readings about the altitude of a passenger jet and an Army helicopter that collided in the deadliest U.S. aviation accident in nearly 25 years. VOA's Arash Arabasadi has more.
A closed-circuit camera from Reagan Washington National Airport captured the moment an American Airlines passenger jet collided with a U.S. Army Black Hawk helicopter last week. 67 people died, including all passengers and flight crews from both aircraft. Police boats scoured the Potomac River investigating the wreckage of the deadliest U.S. aviation accident in nearly a quarter century. Speaking to reporters from the Oval Office, U.S. President Donald Trump suggested the policies of his predecessor, President Joe Biden, contributed to the disaster.
This was all caused by bad rules, regulations, and other things by Biden, the Biden administration. And when you look at the way they ran things, in fact, if you look, we hired, one of the first things I told him to do, I said, get talented people in those beautiful towers overlooking runways. You better get them in there fast because we don't have people there that are qualified.
Trump claimed previous administrations lowered standards for the hiring of air traffic controllers, and he blamed diversity, equity, and inclusion, or DEI initiatives in the federal government for that. He said he reversed those initiatives with executive orders last week.
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the President of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered and families still being notified. It just turns your stomach.
Meanwhile, investigators from the National Transportation Safety Board, or NTSB, worked to piece together clues from the cockpit voice recorder and flight data recovered from the passenger jet that showed its altitude around 99 meters, while data from the control tower showed the helicopter closer to 60 meters at the time of the crash. The investigation remains ongoing into the discrepancy. Trump's transportation secretary says while safe, America's air traffic control system is due for an upgrade.
It's antiquated. A lot of the systems we use date back to World War II. We have to upgrade the system. We have to have the best system in the world. I don't care your race, your religion, your color, your sex, your sexual preference. I don't care about any of that. I just want the best and the brightest keeping Americans safe.
The crash in Washington came just 2 days before another fatal accident where a medical transport plane carrying two passengers and four crew crashed into a Philadelphia neighborhood in Pennsylvania. That plane fell from the sky about 30 seconds after takeoff. Arash Arabasadi, VOA News.
A teenager in a small town about 40 kilometers away from Zimbabwe's capital Harare is creating unique invention that can make a difference in everyday life in Zimbabwe. Keith Batiste has this story.
16-year-old McHenry Hliwayo, an inventor from Zimbabwe, has gained recognition in his community for his innovative creations, including this self-powered generator.
What started it all was an electronic toy car. I remember seeing it when my mom bought it for me. I was amazed at how it would work by itself. But later, the toy car died. That's when I opened it up and saw a small propeller that was running my toy car. So I took apart the toy car and fixed it using pieces of card boxes that I could find. And to my amazement, it actually worked.
Liwayo is known for his creativity, having built a drone and a water pump. In 2023, he assembled a prototype of his generator and has been refining it ever since. unlike conventional generators, Thiwayo says his design runs without fuel, relying instead on a battery to start before sustaining itself.
I call it an electronic FLG generator, an electronic fuelless generator. It doesn't need any type of fuel. We need the input of a 12-volt battery, a 2H battery for start. Yeah. Then we remove the battery after start. Then it starts to run itself.
Nearly three-quarters of Zimbabwe's population lacks electricity, with an access rate of just 44%, according to Climate Justice Central, a group advocating for climate justice. But Thiwayo has taken it upon himself to create a generator that will address his country's power challenges. Thiwayo's mother says she was skeptical of his projects in the beginning, but she now supports her son's innovative endeavors.
To be honest, it used to annoy me. I would wonder what he would be making, so I would go under his bed and take out the stuff he would have made and I would throw it away. As time progressed, I began to see and appreciate what he was doing. Now his inventions are even helping us because we don't have electricity and we don't have money to buy fuel.
Thiwayo hopes that with proper funding, his inventions might have a wider reach.
The advantage for schools, clinics,
and communities is that there's no need for money to buy fuel. It's easy to control.
Thiwayo hopes his invention could one day help provide access to fuel-free electricity to communities across Zimbabwe. Key Baptist for VOA Africa, Harare, Zimbabwe.
Some ZANU-PF members, including the chairman of Harare Province, Goodwill Masimirembwa, are calling for elections not to be held in 2028 to enable President Emmerson Mnangagwa to continue being president until 2030. Masimirembwa is calling for amendment of the country's constitution without holding a referendum. The ZANU-PF Youth League Deputy Secretary Taurai Kandishona told Studio 7 that he would not comment on the issue and sent this WhatsApp message. It reads, "Nothing is happening in ZANU-PF regarding the year 2030. What's happening in ZANU-PF is a continuation of the mandate bestowed upon us by the people in 2023. So I cannot engage in a discussion over things that are not assumed. No one from ZANU-PF can speak on a topic that doesn't apply," end quote. Meanwhile, some war veterans also called for President Mnangagwa to resign, saying he has done nothing to benefit the ordinary people. A ZANU-PF Central Committee member and a member of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, Mr. Blessed Geza, and others have been calling for President Mnangagwa to go. Efforts to get comment from Mr. Geza were fruitless as he was not answering his calls. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us to discuss the issue, we are joined by Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF, based in the United Kingdom. And we also have Mr. Tawanda Jokora, who is aligned to the opposition, based in North Dakota, but who will be speaking speaking as an independent analyst. Welcome to the program.
Welcome. Thank you, Mavela. Thank you, Muria Zimbabwe.
We'll start off with you, Mr. Mavaza. There appears to be cracks within the ZANU-PF party. Could you please update us on the current situation?
Thank you, Mav. The first thing you must appreciate is that what is happening now in Zimbabwe, it is the best demonstration of democracy. ZANU-PF is showing its democratic ways. It is throwing a discussion amongst its members. It's not a referendum yet. It has not gone to the nation. It is still with the party. So the party is discussing. In democracy, we do not have to agree together. We can only sing together, but we don't agree on one issue. And that's why you can see now some people are saying we need the 2030, some saying are not. The position of the party can only be said and known when the spokesperson of the party, Comrade Mchangwa, speaks. At the moment, he has not said anything, so ZANU-PF has not said anything. And again, whatever it is actually the masculining of our democratic spores. So I don't understand why people think that there is they are coming up. It's entirely a democratic process which we are showing. We are actually different from CCC, which when they don't agree, they recall each other. We don't do that. We simply make arguments and we simply make submissions. Then we take whatever, wherever we've agreed, to the Congress. So people are discussing what the Congress had said. The problem which is there now is that people are saying the Congress had actually, the conference had actually accepted that the president must go up to 2030. And others are saying no. That resolution was not accepted because Comrade Chinamata said the president has refused, and therefore the resolution becomes a nullity. So on that basis, it is just a democratic situation, a democratic process, and we must all applaud ZANU-PF for that because it's showing the world that we can discuss on very important issues without splitting. This is ZANU-PF. That's what we are. We are different from other parties who cannot disagree in peace. ZANU-PF disagrees in peace, and we are actually happy with this because it shows us that we are a mature party which can disagree but continues to serve the people of Zimbabwe.
Thank you very much. Mr. Jokora, what's your view on changing the constitution as called for by some members of ZANU-PF?
Well, thank you very much, Marvelous. And the unfortunate part is... Dr. Mavaza is trying to defend the indefendable. You can see that he's in sixes and sevens. He's trying to defend something that he knows it's completely wrong. Mr. Mnangagwa himself said he's a constitutionalist and he doesn't want to do another term. But we are seeing right now the people that aligned to Mr. Mnangagwa are pushing very hard for Mr. Mnangagwa to break the constitution that he was promising people that he is not going to break. And the people of Zimbabwe are totally against that. So what Mr. Chiwenga and Mr. Geza and all other war veterans are saying is nothing new. These are the things that we've been saying as opposition and as citizens in Zimbabwe, that Mr. Mnangagwa and ZANU-PF have failed the people of Zimbabwe, and he should go together with ZANU-PF, together with the political party. The war veterans are saying Mr. Mnangagwa is corrupt, ZANU-PF is corrupt, and they are also saying that the Zimbabwean economy and the people of Zimbabwe are suffering because of the massive corruption that we see every day. They are not talking about sanctions that we have always heard ZANU-PF talking about, that we have always heard Dr. Mavaza here talking about. They are now talking what the people of Zimbabwe have been saying, that Zimbabwe is in its doldrums because of the corruption, because of the looting that we have been seeing over the past few years. Mm-hmm. So there's nothing new. that the war veterans are saying that the people of Zimbabwe have not been saying. And again, to reiterate your question, as the people of Zimbabwe, as citizens, we are against 23rd, we are against the bastardization of our constitution.
Mm-hmm. Thank you very much. I understand Tina Kola. Kola Magadi Enyu.
Nofara Magadiyo.
Aiwa, tiri wadi, turukuta ura nani uyeje murukupi?
Apa murukuta ura nani zaya chwezi, nao ndi umbo tuana.
Taura iti nzuki.
Nao ndi umbo tuana, nerawe mbati nga dhanuti tu, nerawe hano yaki yetu bitonga na yetu bitonga.
Tinotenda Kola, muve nezuva rakanaka, regai tiende. Eva Mavaza, muri kunzwa zviri kutaurwa naKola, munoti.
Okay, chakutanga rega ndisange ndapindura zvakataurwa navadzokora. ZANU-PF haina dambudziko rainayo pane zviri kuitika. President vakataura vakati iko zvino havasi kuzomira zvakare 2028. Asi president havazviudze zvekuita, vanoudzwa zvekuita nevanhu. Saka chiri kuitika muZANU-PF vanhu, pane vanhu vari kuda kuti president vamire zvakare 2028 semutungamiriri wenyika. Kweta la mwaruta aiwa atisi kutoda saruto zacho. Kweta la mwaruta aiwa atisi kutoda saruto zacho. Kweta la mwaruta aiwa atisi bumbiro le mtemo. Iko zuneza hakuna cha vumira nga. Ichi ngori nororondo zingori nyaya urukuro padare. Azirewe kuti nyika ya shandurwa. Azirewe bumbiro le mtemo rachikorwa. Azirewe kuti ndoso hakuitwa. Ndoso lukungo kurukurwa. Mkukurukura kuna wangu asika gone kukurukura wanita hasha. Kuna marufu kwa tukwa obo wapo pota ne kuchikisi zira. Ndo mazwazuno ita. Asi zirikuitika yuzi. Ndo kunonzi gutsaru jinji. Runonzi dena wese. Munu wese ane kodzero. Yeku taura za anofunga. Takana muana wese Zimbabwe kwa uri koko. Kuti utaure za unofunga. Ani za unoda pa msoro penyeke Zimbabwe. Hakuna rime bato. Runo kubumira zuzu kutikwe sanu pf. Ndosa kamuru kuona kune wa jinji. Waru kutawara, atawara, waru kufunga, waru kufunga. Zwicha, zwesiko pamge chete, kuzoseda kumusanga mkuru kutitone tingaida seni. Asana, chatika ni muziwe, kana kutimuone sismavu, newale wadio atelele. Zanu pefa, isi ni oyega, ili kuti president ingawende mbiri, ili kutunga sa 2030. Kana triple C, inotunga miru wanawa, chawanguna wangube, vese waru airi, vese waru airi, waru kubuma. Varu kubvumirana nesu, kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi, vachitonga, makati kwachabangu vari kupurazi, kwachitaiwa, vamunangagwa endera mberi. Saka hatingadi kungoti ZANU-PF, ZANU-PF yoga, vana veZimbabwe, nekuti tine vakamirira triple C, vakamirira ZANU-PF, asi haisati yaiswa mudariro nyaya iyi, ichiri kungokurukurwa, ichiri kumidzi, paichasvika kumashizha, ndokwatanzi tese, tozvida yainonzi referendum kana ichinge yaitwa, saka kwanhasi hatina chatingatya. Aina zvairi kureva haisi kuratidza kusabatana kwevana veZimbabwe kwa neZANU-PF aiwa haisi kuratidza nyongano muZANU-PF aiwa iri kuratidza kuti tine hanya nemafungire evamwe kunyange vachifunga kupfuura isusu ini handingati kuti vamunangagwa vangatonga here kusvika 2030 kana kuti varegedze izvo ivo vakati havadi saka hatingavamanikidze vari kuvamanikidza hatizivi chikonzero chari kuvamanikidzira. Zimwezi zungo wale zwaano ziwao zwacha zotaura. Asikuwa nasi, ZANU-PF ayisati ya taura mamiru ayo. Position ya ZANU-PF apana aru kuiziwa. Nekuti mutaure, anutaura haka mirira ZANU-PF. Asati ya taura pamsoro peso. Iyo president hafasite wa chinja, waka taura. So waka petzila kutaura kukonferenzi ya ZANU-PF. Wakati wajituma wachina masa, wakati andidi, andisi kumira zwe. After 2028, waka uza pasi resi. vakati is a constitutionalist. Saka kana kune nhubu dzinoda kuafurira kana kuapusha kuti vaite zvavasingade, zvinozoonekwa nekuti kana zvinge zvabvumirwa zvinozoenda musarudzo yebato, kwozoenda musarudzo yenyika inonzi referendum. Saka zvine matanha zvichatora. Saka musatye, musafunge nemukutyisidzirwa. Aiwa, ndo mashandiro egutsa ruzhinji, ndo inonzi demokrasi. Munhu wese anotaura zvaanofunga, zvikasaitwa hauna kutukwa, zvikaitwa hazvinodo ndowanyakudiwa. Ndozvidenge anenge ari mafungiro evanhu. Saka ndinoti vadzokora vatarisa vaone kuti aiwa, nyika yeZimbabwe iri kutongwa nevanhu vane hanya nevanhu vavo. Ndosaka vari kungoikurukura ichiri kumagrassroots. Ichasvika pamukana wekuti munhu wese achanzi uya uzovhota, ari kuda kana asingade, toziva kuti takamira papi. Saka kwanhasi takangomirira kuti Zani ichatiudza kuti chii chiri kurongwa nebato. Vamutsvanga havasati vasimuka, havasati vavhura miromo wavo kuti vatare nyaya iyoyi. Saka tingangoumana kwatinenge tiri, hazvirevi kuti pane chibumbiro raitwa. Saka chapiri, mapato emavhetereni evarwi verusununguko vari kutaura zvakasiyana-siyana havana kumirira ZANU-PF. Vari kutaura vakamirira mabato revarwi verusununguko, ibato remaovhet. Wovhet hazvireve kuti ZANU-PF. Wovhet ibato revanhu vakarwira rusununguko, vane bato ravo. Asi maovhets ane chekuita nebato riri kutonga, nekuti bato riri kutonga rakavapa esection yavo yemaovhets kana kuti department ravo remaovhets. Bato reTCC harirambidzwe, rinogona kuitawo futi section yavo futi yemaovhets. Saka so far hatina affiliate yemaovhets kuTCC, nekuti TCC haina ukama nemaovhets. Asi dange neukama navo yavapo chi bandiko ravo vaitaurawo zvavanofunga. Saka iko zvino maovhets acho ari kuratidza kuti ane gutsa ruzhinji. Kune vataura vanoti vari kutungamirwa navageza, kune vakataura vachitungamirirwawo nevamwewo, vamwe vachitungamirirwa navamwoti. Ane mapato matatu ari kutaura, hazvireve nyongano, zvinongoreva kuti igutsa ruzhinji ada anotaura, asi chimwe chete chinozobvumiranwa.
Aiwa, regai timbonzwa vadzvokora, muri kunzwa zviri kutaurwa navamavaza. Tombopindawo kudivi revanopikisa munyika. Vari kutaura ivo kuti aiwa, kunyange vanopikisa vari kutoti vamunangagwa ngavarambe varipo pachigaro kusvika 2030. Vachitaura ivo kuti vana vanhu vakaita savana vachabangu vakange vari kuprazikwa vamunangagwa vachitsinira danho irori rekuti aiwa, ngavarambe vari pachigaro. Munoti
vamavaza vari kuita anonzi manatsa mukanwa. Vari kuda kunatsurudza chinhu chisina kunaka. Vari kupomodza mhirizhonga iri mumusangano weZANU-PF. Vari kuya pano vachinyepera vanhu kuti zvinhu zviri kuitika zviri kuitika murunyararo zvichapera murunyararo. Hazvipere mushe, asi kupera murunyararo tinozviziva zvinoitika kuZANU-PF. Vakanetsana zvinopera neropa, vakanetsana zvinopera zvaazvibhakera. Saka ngavaregedze kunyepera vanhu. Pano kune mhirizhonga, havasi kurara vanhu kuZANU-PF, nekuti vari kuzviona kuti vakanganisira vanhu. Zvakarwirwa nemaovheterans avari kutaura hazvisiri izvo zviri kuitirwa vana veZimbabwe.
Saka vadzokora, imbobatai makadaro, regai timbotora kola. Batai makadaro. Halo kola. Kola, halo. Aiwa, tiri wadi, tinotaura nani?
Sara, regai nditende vadare vadzokora navamavaza. Regai tinokumbidza suviri yedu semunyika yedu haifiri zvinhu zvaifanira kuimprovhaiza zvitongoitwa kuti faite vaiyavovhotwa. Chero zvavo vari kuita munangagwazo ve2030 kaaiva munangagwa yautonga vadii kungodzoka vakonde pefuti 2028 iyoyo vopinda makore maviri. Zvino chinhu chakaitaunofo pachedu tine vana vemaaida kutanga kuvhotwa 2028 uye futi nevamwe vana makore osava dotanga kuvhota. Saka zvakafanana izvozvo zvinokanganisira vana venyika vakaaudhodha vakadaiakaitwa zvakadaivanhu mutemo wakuea uyoyo nhau yakabvunzo kuvana vachavangu kudiudidi ndo chiripo icho. zvino zvakanga zvakangorongwa iri magemu akangorongwa iro kutikasira.
Call over Richard Moyo Fonenga Ishanya Tsons Wikashwakanaka. Thank you very much for your call. Unfortunately, his line was not very clear, but he was literally answering to what we're discussing here. That's Richard Moyo in South Africa. Coming back to you, Mr. Jokora, you hadn't finished giving us your view. What do you say according to what the caller there was saying?
And gadzirisei panga pachitaurwa navamavaza pavari kutaura kuti vashabangu vari kumira nevezanu PF. Hongu vashabangu vari kumira nevezanu PF nekuti havasi vevanhu, havasi vemapata anopikisa, ndevezanu PF. Totovati zanu PF B. Vanhu vese vari kuzviziva kuti vashabangu vari kushanda navamunangagwa, saka vanotoita zvinoda mukuru wavo. Koyawo nyaya iri kutaurwa navamavaza yavari kuda kuvharidzira yekuti vamunangagwa havasi kuda kuenderera mberi, vanhu vese zviri kutori pachena, vanhu vese vari muZimbabwe vari kuzviziva kuti ndo zvavari kuda. Asi isu sevana veZimbabwe tiri kuti varida kuenderera mberi kuna 2030 vachiitei. Vana veZimbabwe ngavazive kuti kuenderera mberi kwavamunangagwa kunoreva kuenderera mberi kwekutambura kwavo, kunoreva kuenderera mberi kwekubiwa kwemari, kunoreva kuenderera mberi kwekuti vana vavo vaende kuzvikoro vachishayiwa mabasa, kunoreva kuti migwagwa nezvese zviri kuitika munyika zvakafanana nezvikoro zvinenge zvisina mabhuku zvichaenderera mberi. Ndo zviri kudiwa navamunangagwa izvozvo. Asi isu sevana veZimbabwe tiri kuti hakuna zvakadaro, 2030 hakuna. Kunyange izvozvo zviri kutaurwa nemawar veterans, tinowirirana ipapo pakuti nyika yaurayiwa neuori necorruption. Asi hatisi kuwirirana navo panyaya yekuti pangonzi ngana ngaapinde. Tiri kuda kuti kana zvaakunzi zvigadziriswe, zvigadziriswe kusarudzo. Tinofanira kuenda kusarudzo dzakachena, free, fair and credible elections, togadzirisa nyaya yenyika zvakanaka. Tisarambe tichingoti tinoenda kusarudzo kana tinenge tichiti tiri kugadzirisa nyika isu tisina kugadzirisa nyika. Hatisi kuda kuti vamunangagwa vangonzi vapindwa, papindwa mumwe munhu aakupinda ipapo otanga futi kuita zvakaita vamunangagwa patakabvisa vamugabe. Tiri kuda kuti nyaya iyi iperere kuvanhu, kwete kumareferendamu ari kutaurwa navamavaza. Tiri kuda kuti tiende kusarudzo dzakachena, kwatogadzirwa mareforms. Kana vakabva vamunangagwa iko zvino, ngatitangai nyaya yekugadzirisa mareforms. Muna 2028 toita sarudzo dzakachena, dzisina kubirwa, dzinenge dzichiongororwa nevanhu vese vanobva kune dzimwe nyika. Anenge akwanisa kupinda ipapo, anenge ahwina ohwina otonga nyika, vana veZimbabwe vowana pundutso. Nekuti iko zvino zviri kuitika, vana veZimbabwe vari kutambura, hazisiri zvatoda kuti tirambe tichiita izvozvo.
Thank you so much. Mr. Mavaza, your last word.
Andoda kupedzisira nekuti hatina chatingatya sevana veZimbabwe. Ndo zvatakavhotera inonzi gutsa ruzhinji. Saka zviri kuitika pamunhu kana ane chaanoda kutaura, mvume yekutaura iripo. Asi vamunangagwa mabasa ari kuita akanaka tukaona, nekuti rakadzokora aiwa nezvegotsoka sure izvi. Zanu PF yakaita zvakawanda pasecond dispensation, nekuti vanhu ndosaka vari kuda. Ndosaka maMPs ACCC akatomira vari kuti aiwa vamunangagwa ngavaramba vari pachigaro.
Thank you so much there, Mr. We had there Mr. Tawanda Jokora and also to our guest, our last speaker, Mr. Masimba Mavaza of ZANU PF based in the United Kingdom. Thank you so much. I'm Marvelous Mhlanganya who is saying thank you to all those that were streaming on all our platforms. You have a very good night.